manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu ndira 8 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nezu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotanga zororo ravo repagore. Danho rehurumende rekuda kuvandudza zvimwe zvikamu zvebumbiro remitemo rokonzera mutauro wakanyanya munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kurwiswa kwakaitwa mabhesi avo nemauto eku Iraq hakuna kudeura ropa. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatanga zororo ravo repagore nhasi uye vateedzeri vavo ndivo vachange vachichinjana kubata matomu pamavhiki matatu anotevera. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chigaro chemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaGeorge Charamba mugwaro waburitsa nhasi mangwanani vacharamba vati vatevedzeri vaMnangagwa vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi vachange vachinjana kumbofanira kubata matomu emutungamiriri wenyika vakamirira kudzoka kubasa kwavaMnangagwa vacharamba vati vachiwenga ndivo vachatanga kumbofanira kubata chigaro chemutungamiriri wenyika vozopawo chimuti kuna vaMohadi uye vati vaMnangagwa vachapedza zororo vari munyika. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakakosha zvaitwa navaMnangagwa zvekuti vaite zororo ravo vari munyika vachiti izvi zvinochengetedza homwe yenyika sezvo nzendo dzemutungamiriri wenyika dzichibhadharwa kubva muhomwe yenyika zvisinei nekuti ari pazororo here kana kuti kwete. Vaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vaizivikanwa nekuenda mhiri kwemakungwa nevanhu vakawanda pavainge vari pazororo. Vamutodi vati munyika mune nzvimbo dzakawanda dzekushanyira dzisingade kuti pashandiswe mari yekunze iyo yakashomeka munyika.
Vachange vari muno munyika hatisatanga kuti vachava vane tarisiro yekubuda munyika kuenda kune dzimwe nzvimbo sezvo muchingozivawo kuti muno munyika mune nzvimbo dzokutandarira dzakawanda. Saka tinotenda kuti vachange vari papurazi pavo vachionawo zviri kuitika ipapo papurazi pavo kana vachida kufamba nzvimbo zhinji dziri muno zakawanda nemhuri yavo. President havana kutaura kuti vachange vachibuda kunze.
Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati havaone chikonzero chekuti vaMnangagwa vaende pazororo zvinhu zvizhinji zvisina kumira zvakanaka munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, saka tinoshamisika kuti koivo sei vasarudza kuenda kuzororo vachisiya zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika kudai.
Izvi zvatsinirwawo nenhengo yekomiti yepamusoro muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaLove More Chinoputsa.
Ikonomi yafa, mashurugwe ari kunetsa achipedza vanhu. Zvinhu zvipatara zvina mishonga, vana chiremba havasi kumabasa, vana vezvikoro vari kuvhura pasina zviri kuitika. Asi mumwe munhu anotora mavhiki matatu achienda kuleave. Sazvinoreva ndezvekuti murume uyu tiri kumuremedza nekumutungamidza nyika. Murume uyu tiri kumuremedza nekuti atitungamirire. Chaanoziya hapana, chanoita iye hapana.
Asi mutungamiriri webato relabor economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati hapana chakaipa kuti vamunangagwa vaende kuzororo.
Chandaona chinokudzika pane zororo yatorwa navamunangagwa ndechekuti vari kuzorora vari mukati menyika yavo semazororero akaitawo vamwe vana veZimbabwe vari mukati menyika ino vanga vasina pfuma kana yekusvika mumisha mavo. Chinozvikudza nekuti vari kuona kuti homwe yenyika yakaboka havangarambe vachinomora homwe iyoyo vachienda kunze kwenyika iyo nyika isina kumira zvakanaka.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru vati garo ziva kuti muzanu PF mune makakatanwa.
Rangarai kuti makore apfuura mai mudzoro vakadzingwa vachinzi vane chikwata chava kuedza kusimudzira kuti ivo mai mudzoro vagosara vachitonga vamugaba yavasisipo. Vamunangagwa zvakare vakadzingwawo mugore ra2017 vachizodzoka havo vachibatsirwa nemauto kuti vazosara vachitonga vamugaba yavabviswa nemauto. Zvisinei, pakutongwa kwavari kuita uko pakazosara paine mitauro yangairipo yekuti pane kakusawirirana karipo pakati pavo ivo vamunangagwa navice president wavo vachiwenga. Rangarai kuti makore ese apfuura iwawo even panotaurwa zvana mai mudzoro zvana ivo vana munangagwa panoita sekunge hazvioneki kuti makakatana ripo. Asi ukangoona zvangovhera zvangotanga kutaura mubato rezanupf ubva waziva kuti hapana kana chakamira zvakanaka mubato iroro.
Vamunangagwa vachange vari pazororo kwemasvondo matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Danu rehurumende rekuda kuvandudza zvimwe zvikamu zvebumbiro remitemo rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti varikuzorwa semvumba kuona kuti hurumende haisi kuzotanga kuisa chigamba pabumbiro. Asi vebato reZANU-PF vanoti vakasarudzwa nevanhu nekudaro vane kodzero yekuita madiro ajojina. Hurumende yakaburisa bhiri rekuvandudza bumbiro remitemo mugwaro reGovernment Gazette musi wa31 Zvita. Pamutemo bhiri rinofanira kuenda kudare reparamende musi wa31 Gurume sezvo richifanira kumira mazuva makumi mapfumbamwe kubva zvaraburitswa mugwaro rehurumende vanhu vachimborizeya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zviri kuda kuvandudzwa.
Pane nyaya yakachivirita yemarunning mate ikabva yasvika pekuti vanhu vakazongobvumirana kuti ngatimboimira kwemakore gumi ekutanga. Saka muongororo yedu takaona pfungwa yakakweretwa kubva kuAmerica. Nyika zhinji pasi rino hadzinyanyise kuisenzesa nekuti inogadzira macenters of power maviri. Tikaita tsvakurudzo tikaona zvakare kuti pakuapointwa kwemajaji inyaya yakanaka kuti kana munhu achitanga kuita jaji oenda kuinterview obva varekomendwa voapoint. Kasi kana munhu haajaji kana akubva kuhigh court kuenda kusupreme court kana kubva kulabor court hazvichada interview. Tikati zvakare nemamiriro aita zvinhu neutano kuimprova kwauri kuita munhu anosvika 70 achiri kunzwa. Tikati avo majaji ekusupreme court neekuconstitutional court vanenge varatidza kuti vachakagwinya vanogona kuwedzerwa gore gore rega rega vachiwedzerwa makore kusvika vasvika 75. Ndobva taona zvakare kuti tinge tichinyatsotanga kusa zvokuti maprovincial council anga achikwanisa kunoshanda zvakanaka. Tikaona zvakare kuti census nedelimitation iya inogadzira maboundary emaconstituents zvanga zvakabatanidzwa kuti hamugone kuita delimitation census isina kuitwa. Asi zvinobuda musensus hazvisirizvo zvinoseenzeswa pakugadzira maconstituents. Saka taakubvisa izvozvo muconstitution.
Mungatsanangurirewo here vanhu honorable Ziyambi kuti mapedza kugazeta chii chinozoitwa?
Tinozoendesa kuparliament spika vobva vagazeta. Kana vagazeta zvinogara 90 days zvisati zvaunzwa mudare reparamende kuti pa 90 days apa veruzhinji vanobvumirwa kunyorera kuna clerk kuti zvamuri kuda kuita izvi hatizvidede madai madai.
Avo vanga vari gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa raMDC vatendai biti vanoti hurumende ikaenderera mberi ichivandudza bumbiro remitemo kuchatsva matemo mipini ichisara.
Vanhu vakafa, vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa kuti Zimbabwe inge ine bumbiro remutemo itsva. Struggle chimurenga chekuti tinge tine new constitution chakatanga kudhara vamwe tisatane ndebvu kuma late 90s tichizoforma yainzi National Constitutional Assembly yatakaforma musi wa 30 January 1998 kuUniversity of Zimbabwe. Vazhinji vatakatanga nayo hondo yeconstitution including vana baba Morgan Tsvangirai vakatotisiya, vana baba Isaac Matongo vakatotisiya, vana Trudy Stevenson vakatotisiya. Hondo itakazoiwina muna May 2013 paitwa constitutional referendum, more than 3.2 million vakavota. Of those 3.2 million, 93% voted yes to that constitution. So a constitution yakanegochitwa nevanhu, ikanyorwa nevanhu, hazvigone kuti Emmerson Mnangagwa afunge kungoichinja nekuti ada kuichinja. So inyaya ndiri kuhopa kuti maZimbabweans, whether uri ZANU, whether uri MDC, whether uri Muchitawara kana kuti muAnglican kunge inini, ngatibatanei panyaya yekudefenda constitution. If we are not prepared to die for this constitution, hatisi vanhu. Speaking for myself, I am prepared to die for this constitution. We have to say no, enough is enough. Bumbiro remutemo haribatweba. Bumbiro remutemo mutupo usingadyiwe. Bumbiro remutemo ndiwe bhaibheri redu pano pasi renyama, harichinjwe. Hakuna munhu akamba amenda Matthew 26:26 hazviitweba. So we say no, this is the fight of our lives and we will defend this constitution.
Asika tichitaura navaziyambi ziyambi vari kuti vanhu vakapa ZANU PF masimba ekuvandudza kana irubumbiro remutemo pakaitwa sarudzo.
Havana kupiwa. First vakabirira election. Chechipiri ndechekuti ZANU mukatarisa mumitseso yayo haina kumbokampeina on the issue yeconstitution. ZANU never put the issue.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare. Komiti yedare reparamende inoona nezvezvicherwa yaita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya nyaya yekuurayiwa kuri kuitwa vanhu pamwe nekubirwa goridhe nemakoronyera anozivikanwa neremadunurirwa rekuti mashurugwi, ikabuda nechisungo chekuti ichafamba nenyika yose ichiongorora nyaya iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mumusangano uyu, sachigaro wekomiti iyi zvakare vachimirira Shurugwi South vaEdmond Mukaratigwa vati komiti yavo iri kushushikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu uye inoda kuziva kuti chii chiri kukonzera izvi. Vatiwo vanoda kuona kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. VaMukaratigwa vati dambudziko remashurugwi rave kukanganisa mabasa ekucherwa kwegoridhe, izvo zvave kuvhiringa upfumi hwenyika.
Tiri kuona kuti zvikaregwa zvichiramba zvichienderera zvichakonzera kuti zvicherwa zvedu zvinobuda basa racho ridzikire, zvinobuda zvoita zvishoma, zvoreva kuti izvo mari yekunzi yatiri kutsvaka inoita shoma. Zvakare zvinogona kutikanganisira kwatinotengesera zvicherwa. Saka dambudziko iri toda kurigadzira nguva ichipo, uye tisati tamboenda kure kwose. Dambudziko iri riri kukanganisa, riri kushungurudza madzimai nevana vadiki vanga vasikana vakomana kana varume vakuru chaizvo, richikanganisa vaya vanoda kuriritira mhuri dzavo kuti vaite basa ravo vakasununguka.
VaMukaratigwa vaenderera mberi vachiti havangaregi dambudziko iri richienderera mberi, nekudaro ongororo yavo ichasanganisira vese vane chekuita nenyaya iyi vakaita semapurisa nebasi rinoona nezvezvicherwa.
Saka tati titange kuongorora nyaya iyoyo tichisanganisira nokudaidza mapazi akasiyana-siyana anosanganisira vanoremekedzwa minista vemainzi, koita vanoremekedzwa minista vehome affairs, vanoremekedzwa minista vejustice, nemukuru wemapurisa, mukuru we National Prosecution Authority vachuchusi ne kunyangwe vakuru vezvenhau kana vanopepeta nokuti ndivo vanobatsirawo kushambadza nokudzoredzera vanhu kutaura zvinonetsa pakati pevanhu kuti vanhu vakasire kuzviwana.
Vati komiti yavo ichaita ongororo iyi nekomiti inoona nezvekudzivirirwa nemukati menyika wese paramende vanoda kudzika mitemo inoita kuti vanhu vaite basa ravo vakasununguka. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nekomiti iranonoka sezvo vanhu vachida zvinhu zvinopedza kutambura kwavo nechimbi chimbi.
Dambudziko ratinaro ndevekuti kana ngasirike kutanga kuti komiti inge ichitenderera ichiita tsvakurudzo ichiita ongororo, asi chinozobuda chaicho chaicho kusara kweripoti ratinowana rozongounganidzawo haro huruva hapana. Saka dzinoita seshumba dzinenge dzisinawo hadzo mazino dzinenge dzichingozvovawo apo neapo kubudikidza nezvavaroda kuita zvekutenderera, asi chatinozoona chinoitika chaicho chaicho kuti vateererwe executive hapana.
Komiti yeparamende iyi yaita musangano wayo mushure mekunge imwe nhengo yeparamende vaDexter Nduna vanomira ZANU PF muChegutu West vamiswa mudare nezuro nevamwe vavo vanosanganisira mumwe mukuru wemapurisa vachipomerwa mhosva yekuchera goridhe zviri kunze kwemutemo pane imwe nzvimbo kuChegutu. Kusvika pari zvino pane vanhu vakawanda vaurayiwa kana kukuvadzwa pamwe nekubirwa goridhe ravo munzvimbo zhinji munyika kusanganisira Mvuma, Chegutu, Kadoma, Shurugwi, Kwekwe neJumbo Mine kuMazowe. Mapurisa akatosunga vanhu vakawanda nenyaya iyi uye ari kukurudzira vanhu kuti vasiyane nenyaya dzemirizhonga munzvimbo dzinocherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa nyika yavo kuti kurwiswa kwakaitwa mizinda yemauto muIraq nezuro hakuna kusiya mauto emunyika yavo afa. VaTrump vati izvi zvakaitika sezvo mauto avo aine unyanzvi hwakasimba mukudzivirira. Mashoko avaTrump anotevera kurwiswa kwakaitwa nzvimbo mbiri dzinogara mauto eAmerica muIraq.
As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe.
Kana chete ndiri mutungamiri weAmerica, Iran haizombofi yakabvumidzwa kuve nezvombo zvenyuklia. Mangwanani, ndinofara kukuzivisai kuti vanhu vemuAmerica vanofanirwa kutenda nekufara. Hapana chizvarwa cheAmerica chakakuvadzwa mukurwiswa nehurumende yeIran. Hatina kana kurasikirwa nemunhu. Mauto edu ose akachengetedzeka uye kamba dzemauto edu dzakangoparadzwa paduku duku. Mauto edu akakosha emuAmerica akagadzirira chero chipi zvacho. Iran inoratidza kunge yave kupeta muswe, zvinove zvinhu zvakanakira mapoka ose ane chekuita uye chinhu chakanakira pasi rose. Hapana upenyu hwezvisvaro zveAmerica kana zveIraq hwakarasika nekuda kwekugadzirira kwakanga kwakaitwa.
Ayo anga ari mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitaura vari kumuzinda wavo White House muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika zviuru zviitanhatu vafa muDemocratic Republic of Congo nechirwere chegwirikwiti uye pari kudiwa mamiriyoni emadhora akawanda ekurwisa chirwere ichi. Vanhu vatatu vafa muSomalia uye vamwe gumi nemumwe chete vakakuvara mushure mekurwiswa nebhambu rashandiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab muguta reMogadishu. Dare repamusoro-soro muBotswana ratambira chikumbiro chebato rinopikisa chekuti nyaya yaro yekuti zvakabuda musarudzo zvisatambirwe izeimba kutambira chikumbiro ichi richiti hapana humbowo wakati tsvikiti. Vanorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vari kushoropodza zvikuru mitemo mitsva yakatanga kushanda munyika iyi yekutanga kwegore rino iyo inorambidza vekunze vari muupoteri kana kutsvaga upoteri muSouth Africa kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Mumwe wemitemo mitsva iyi unonzi unorambidzawo vekunze kwenyika ava kushanda mune mamwe mabasa uyewo uchinzi unoomesera vanenge vachida kunyoresa vana vavo kuti vawanewo upoteri pamwe chete navo. Pasi pemutemo uyu zvakare vapoteri vanonzi vanotorerwa uyu kana vakashanyira kumuzinda wenyika yavo muSouth Africa kana kudyidzana nevashandi vehurumende kana mapazi ehurumende dzekunze kwavanenge vari. Rimwe gweta rinoshanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti mutemo uyu une zvakawanda zvitsva zviri kuomesera vapoteri panyaya dzekodzero dzavo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvemutemo uyu.
Dambudziko guru riripo nderekuti South Africa yanga ichitambura nenyaya yezenophobia yekurohwa kushungurudzwa nekupondwa kwevapoteri nevabvakure. Mutemo uyu unoita sekuti xenophobia yatopinda mumashandiro ehurumende nekuti mutemo uyu uri kunyanyisa kutaridza rusarura kuvapoteri vanenge vachitsvaka upoteri muSouth Africa dzimwe nguvawo vachida kuti vazoyambukira kuenda kune dzimwe nyika dzavanokwanisa kuti vawane upoteri hwakazara.
Tichitarisa mutemo unosunga nyaya dzevapoteri weUnited Nations Convention unopawo here masimba kunyika kuti dzinge dzichiita zvaitwa neSouth Africa zvekwidzika mutemo wakadai?
Ndoo rimwe dambudziko guru rekuti mutemo wevapoteri weUnited Nations unonyanyisa kupa simba kunyika nyika ipi neipi kuti dzidzike mitemo yakasiyana siyana yekuti vapoteri vanochengetwa sei, vanopuwa kodzero dzipi. Saka kazhinji zvinenge zviri kune nyika, asi South Africa yanga iri kuita dambudziko guru rekuti vabva kure vatorwa vapoteri vanga vari kushungurudzwa zvakanyanya zvokuva kuti makore apfuura nyaya yezenophobia yanga yakanyanya kumira. Nekudaro South Africa yanga ichifanira kuti iende pamberi isimudzire kodzero dzevapoteri zvisinei nekuti inopuwa simba pasi pechibvumirano cheUnited Nations cha1951 kuti iyo senyika ine kuzvitonga kuzere isarudze zvainofanira kuti iite nekodzero dzainofanira kuti ipe vapoteri kunyanya pakodzero yekushanda mabasa akasiyana siyana. Nekuti tinoziva kuti kana munhu achinge ari mupoteri kana akanyima kodzero yekuti akwanise kushanda ari semhuri yake haazowani kumwe kwaangawana cheuviri kuti ararame. Kune dzimwe nyika dzekuti vapoteri vanonzi ngavagare mumakamba, nyika izvozvo dzinenge dziine basa rese mutsinzekete wese wekuti dziite kuti vapoteri ivo vawane zvese zvavangada kuti vararame. Asi kuSouth Africa zvinenge zviri nyore kuti vanhu vangopuwa mukana wekudzishandira nemhuri dzavo uyezve mukana wekuti vakwanise kusimudza izwi ravo kana vachida kuti nyika dzavo kwavakabva udzvanyiriri hupere.
Takamboonawo vapoteri vekune dzimwe nyika vari muSouth Africa vachizonzi varwiswa kana kuurayiwa nedzihurumende dzavanenge vakatiza kunyika dzavo. Hazvisizvo here zvimwe zvaita kuti South Africa itore matanho ekurambidza zvematongerwo enyika?
Izvozvo hachisi chikonzero nekuti kana munhu achinge apuwa upoteri, upoteri zvinoreva kuti hurumende yapa upoteri, ngatiti hurumende yeSouth Africa yava kufanira kushandisa zvikwaniso zvayo mapurisa ayo kuchengetedza vanhu ivavo kuti vagare vakasununguka vasina chinovakanganisa.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuLondon, Britain naJonga Kandemiri weStudio 7. Congress yechipiri yesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ yatanga mugwero nhasi pachiitwa sarudzo yezvigaro zvevamatungamiri uye paine tarisiro huru kubva kunhengo dzakawanda yekuti zvisungo zvichabuda paCongress iyi zvinenge zvakajeka zvichizogadzirisa matambudziko akatarisana nevadzidzisi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reATUZ vaAlbert Masaraure vatsanangura kuti pazvigaro zvitanhatu zveutungamiri wesangano iri kana kuti National Executive Council pachaitwa sarudzo pazvigaro zvina. Ivo vaMasaraure pachavo pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vakadomwa nematunhu esangano iri kuti vadzokere pazvigaro zvavo pasina anovakwikwidza. Zvigaro zvine vanhu vari kukwikwidza zvinosanganisira chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weATUZ, mutevedzeri wemunyori mukuru, chigaro chemubati wehomwe pamwe nechemutauriri wesangano. VaMasaraure vatiwo pachaitwa sarudzo dzevanyori vemakomiti achatungamirira mabasa akasiyana-siyana musangano ravo mushure mekunge Kongresi yavo yaona kuti ndeyapi mabasa akakosha achaitwa makore mashanu anotevera.
Manominations paakaitwa kune zvinzvimbo zviviri zvinosanganisira chinzvimbo chapresident pakaitwa nomination yemunhu mumwe chete nechinzvimbo chasecretary general vaRobson Chere vakanominatwa pasina mumwe zvaakanominirwa pazvimbo izvo. Asi kune zvinzvimbo zvinosanganisira vice president, deputy secretary general, tinotarisa secretary for finance nemutauriri wegungano yevanove spokesperson. Pane makwikwi achaitwa ipapo poitwa sarudzo dzekusarudza kuti ndevapi vangazotungamirira zvinzvimbo izvozvo fomakore 5 anotera.
VaMasaraure vati panopera musangano uyu mangwana pachabuda zvisungo zvakasiyana-siyana. Vakatiwo vanotarisira kuti chisungo chakatorwa neNational Executive Council chekuti vadzidzisi vasaenda kumabasa panovhurwa zvikoro ndechimwe chichazeiwa zvizere.
Kumashure uko Executive Council yedu yakagara pakavharwa zvikoro ikawirirana kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvikira mari yemavadzidzisi yakutambirwa ichienderana neinterbank rate. Congress ine decision hombe kudarika National Executive Council. Tinotarisira kuti pamucongress ichatsigira zvakarongwa National Executive Council kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvika tawana muhoro. Asi pamwe zvimwe nguva pamwe Congress ingarambi varairidzi vanenge vaine mumwe muono, asi tichange tichizoona kuti inobudisa chisungo chipi.
Zvimwe nhengo dzesangano iri dzataura neStudio 7 dzati dzinotarisira kuti pamusangano uyu pachabuda zvisungo zvakajeka uye zvakasimba zvekuti vadzidzisi votora gwara ripi pamusoro pemari shoma yavanotambira uye mashandiro avo. Muzvare Bernadette Mugrazi vati vanotarisirawo kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuti ndezvipi zvingaitwe kuti vadzidzisi vose munyika vakwanise kutaura nenzwi rimwe chete zvisinei kuti vari musangano ripi kana kuti vanodzidzisa kupi.
Munhu wese haana chaari kuwana. Nesi, musoja, mupurisa, munhu wese ari kutambira kucivil service haana chaari kuwana. Saka zvinoda kuti tibatane pamwe chete, kwete maticha chete, tibatane muri yeZimbabwe tigadzirise izvi nekuti zvinoda kugadziriswa nemunhu wese munyika yese. Nekuti kuenda zvedu kumabasa kwekuti vanhu endai bati tiri kuenda kunoitei, tichishandira ani, pasina chatiri kuona chiri kubhildwa. Kuenda ticha hongu vanganyepere kuti vari kuenda asi vanenge vakagara maclassrooms.
Hurumende yakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti inoda kusangana nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council kuti vazeye nezvemihoro. Asi vaMasaraure vati misangano yakadai inzira yekuedza kubata vashandi vehurumende kumeso. Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende kana kune veApex Council panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mitemo mitsva yakadzikwa muSouth Africa inobata vapoteri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotanga zororo ravo repagore. Danho rehurumende rekuda kuvandudza zvimwe zvikamu zvebumbiro remitemo rokonzera mutauro wakanyanya munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kurwiswa kwaakaitwa mabhesi avo maviri neIran nezuro hakuna kudeura ropa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeEsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.